Vamunanga gwavataura mashoko aya mushure mekushanyira chigayo chemvura chemoton Jeffrey Waterworks uko vaudzwa matambudziko akatarisana nekanzuru panyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena. Mutungamiri wenyika audzwa nameya vekanzuru vakuru vakuru vekanzuru kuti zvingave nani kuti kanzuru itore mvura kubva kudhamu remanyame sezvo mvura iyi isingadi mishonga yakawanda kuichenesa. Vati iyi ipfungwa yakanaka chose uye hurumende ichabhadhara mari yekuisa mapombi ekuti kanzuru itore mvura yakawanda kubva kumanyame.
Zvive hurumende ndechisu tichabvisa mari kuzvigadzigwe zvigogadzigwe.
Pari zvino hazvisati zvazivikanwa kuti panodiwa mari kuita basa iri, asi patove nenyanzvi dzakabva kuSouth Africa dzave kutogadzirira kuti chirongwa ichi chichitanga kuitwa. Vamunangagwa avo vange vaine makurukota ezvemari, matunhu nemadhorobha uye mvura vati vaudzwa kuti chigayo ichi chasakara, uyewo vaudzwa kuti mvura inobva mudhamu reChivero yakasviba, izvo zvinoita kuti kanzuru ishandise mishonga yakawanda kuchenesa mvura yacho. Meya veHarare vaHerbert Komba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti kunyange hazvo kanzuru yange yave kutora imwe mvura kubva kumanyame, hurumende yawedzera uwandu hwemvura yayave kutora kubva kumanyame.
Chachiripo ndechekuti vauya vakaona mashandira atiri kuita pano, vakauya vakaisa muono wavo, vakaisa rubatsiro rwekuti dai musha wafamba zvakanaka, vakwanisa kutisanganisa tose madepartments egovernment nemainstitutions egovernment kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Saka takurukura maererano nekuti mvura ingabve here kuna manyame kuti uye pano inge ichibikwa yakawanda. Ino manyame idhamu rehurumende vada kuti pamvura pano. Saka zvinhu zvinofadza kuti taakuita muono umwe chete sevanhu vemuZimbabwe.
Vatiwo zvinofadza kuti hurumende yave kubhadhara chikwereti chayo chemvura kukanzuru yeHarare. Mabharani mukuru wekanzuru yeHarare vaHosia Chisango vati mvura muchivero yange yave shomasa, uye danho ratorwa nehurumende rakanaka chose nekuti zvave kureva kuti guta richawana mvura yakawanda.
Kuti tochiwedzerwawo mapumps kuti tiwane mvura yakawanda kubva kuchiuya munomukati chisubstituta zvakanyanya yekuleti chivero yanyanya auti. Saka zvinotibatsira kuti mapepazi atoshandisa mitoro vashoma nyange zvazvo magetsi achizoti dhuring, asi ukazvibhalansa unoona kuti zvirinani.
Asi vachisango vati kukwira kwemutengo wemagetsi kuchakwidza mutengo wemvura, vachiti vange vari kushandisa mazana mashanu ezviuru zvemadhora kuzvigayo zvemvura, uye pari zvino vave kushandisa mamiriyoni mapfumbamwe pamwedzi. Harare nemadhorobha akaitenderedza akatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura, zvekuti nyanzvi dzinoti chinodiwa kuvaka mamwe madhamu akaita seKunzwi kuti pawane kwemvura inokwana vanhu vese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.